mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 3 nyamavhuvhu August 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi mashanu nevaviri 52 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Bazi rezvedzidzo rinoti hurumende iri mushishi kugadzirisa zvinhu muzvikoro kuitira kuti zvienderane nemitemo yakatarwa neWorld Health Organization.
Mapurisa awa vakapinda panguva yakaoma chaizvo zvekuti zvichiri kutova afekta kana mubrain yavo, saka zvokuti hazvishamisi kuti vamwe vacho vatova nepermanent brain injury.
Mupurisa wechitatu wechikwata chakadzivirira muzinda weCapitol Hill musi waJanuary 6 anozviuraya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitatu zvine mazana matanhatu ane makumi matatu nevashanu 3635, zvichitevera kufa kwevanhu makumi mashanu nevaviri 52 nezuro. Vanhu chiuru chimwe chete chine mazana matatu nevapfumbamwe 1309 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira COVID-19 vave mirioni imwe chete ine zviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe nezvina nemazana manomwe negumi 1,674,710. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nezvisere zvine mazana masere ane makumi masere 798,818. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamirioni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita chiuru chimwe chete chine zana nemakumi manomwe nevashanu 1,175. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana mashanu ane makumi mashanu nevashanu 555 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichitoevwa neMashonaland West ine vanhu mazana mana ane gumi nevashanu 415 vakafa. Mashonaland West ichiteverwavo neManicaland ine vanhu mazana matatu ane makumi mashanu nevasere 358 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana rine gumi nemazana masere ane makumi mashanu nevashanu 110,855. Vapora munyika vachiita zviuru makumi manomwe nezvipfumbamwe nemazana mana nemakumi maviri 79,420. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti Munguva ino apo zvikoro zvakavharwa nekuda kweCovid-19, hurumende iri mushishi kugadzirisa zvinhu muzvikoro kuitira kuti zvienderane nemitemo yakatarwa neWorld Health Organization pakudzivirirwa kweCovid-19. Vandoro vanoti kumbovharwa kwezvikoro kwapa bazi ravo mukana wekuwedzera mimwe mipanda pane zvimwe zvikoro kuitira kuti vana vadzidze vari vashoma, kutenga mamwe mabhenji nemadesk kuitira kuti vana vagare vari vashoma, uyewo kufirita zvikoro nemishonga inoraya utachiona hweCovid-19. Vanotiwo bazi ravo rakakumbirawo kuti vose vanokwanisa kubatsira nezvikwanisiro zvakaita sema personal protective equipment, mishonga inoraya utachiona pamwe nemvura, vabatsirewo nepose pavanogona, vachiti hurumende iri yoga yakaremerwa. Kuvhurwa kwezvikoro kwakaendeswa mberi zvakare nemasvondo maviri kumusi wa 10 mwedzi uno, apo hurumende inotarisirwa kuvhura kana kuendesa mberi zvakare kuvhurwa kwezvikoro. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navandoro kuti tinzwe zvizhinji.
Zviri kutogadzirira pachitori zvizvizvi, vamwe vari kutovaka mamwe mablock emaclassroom akati wandei kuti vaite decongest mamwe maclassroom angaripo kuti vana vasawandisa muclassroom. Zvimwewo zvikoro zviri kutora madeski aya aigara vana vatatu vatatu, vachindotenga mamwe madeski ekuti vana vagare umwe neumwe. Saka zvakawanda zviri kutoitika izvezvi zvikoro zvisati zvavhurwa, muzvikoro zvakawanda kuti dzidzire kupararira kweutachiwana hweCovid-19. Tiri kuti patinovhura utachiwana hweCovid-19 tinoita kanyatsoubata kuyo.
Vabereki vari kuchemawo nenyaya yekuti hurumende iri kutarisirwa kunzi vanozovhurwa zvikoro vana vange vachibatsira, kana kuti vabereki vange vachibatsira nenyaya dzemaPPE. Makamira papi sebazi? Kuti masangano anomirira varayiridzi ari kuti dai urongwa hwekubayiwa kwenhomba hwananganawo nevarayiridzi sezvakaitwawo kune vakoti nezvimwe zvakadaro, pane zviri kuitwa here nebazi renyu kuti varayiridzi vange vachionekwa kuti vabayiwa nhomba? Vakanga vakangwara kwara vakati
kwa na masuru makenga. Waka kurumiza kuenda wakatubaiwa machefu. Nemaviri.
Abo wangewari mutauririwe bazi rezizo yepasi wataungana ndoro. Vari parunare muarare na jonga kandemiri we Studio 7. Nezuro bepanaure Government Gazette urumende ya kazivisa mari ze find zicha badarwa nevanu vanuwa nukwa vaini moswa ze kutengisa mumi kwa kwazi siri pamtemo vano risana pachena vano nira wawa pasinga vumizwi nezimwe moswa ichiti vanuwa nukwa vaini moswa vacha tongirwa kupika mjeri kwe gore kana kubiziswa find inotangira pa madora mazana mashanu kushika pa madora ziuru mazana mashanu $500 to $500,000. Bepa na ure news day rinoti Marie Zefind iji zaka ziviswa ne gurukotare zemitemo wa ziyambi. Moso aze kutengisa mumi kwa kwazo siripa mtemo kunwa wawa ne kuruwa pachena. Zisha konzera kutimunu atongewe gore ari mujeri kana kuviziswa findi inoita masana mashanu ya madora. Kushomeka kwevashandi vezveutano kunonzi kwave kudzosera kumashure zvakanyanya mabasa ekurwisa chirwere cheCOVID-19. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vashandi vezveutano vanoshandira hurumende pamwe nekanzuro yeHarare vanoti vari kushanda vari vashoma zvakanyanya zvichienzaniswa nevanotarisirwa. Vashandi avaramba kutaura mazita nekutyira mabasa avo asi vati vari kushanda nguva yakareba vasingabhadharwe zvakakwana. Vachitaura neStudio 7 mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vatenda kuti kushomeka kwevakoti vekanzuro kwavo kudzosera shure mabasa ekurwisa COVID-19.
Dambudziko redu nderete staff manesi kunyanya nekuti kana munhu apuwa mubhedha achirwara necovid anoda kunyatsokutariswawo manesi.
Vachonzi vakatiwo
takatasa manesi edu takagara tichitaura vari kupota vachirisaina vakawanda. Vamwe vanenge varwarawo futi necovid saka tinovati vaende kumba. Vamwe tinenge vane maofu kana malivhi. Saka zvinoonekwa pabepa mudzimedzi pane establishment yevanhu 80 pa Nazareth. Vamwe 10 given time vanenge paine 30 ule. Ndo dambudziko riko.
Izvi zvatsigirwa nemutauri weparenyatwa Group of Hospitals Valinos Dire vati zvinhu zvatonyanya kuoma nekuda kwokupararira kwechirwere cheCOVID-19.
Nekuda kwokupararira kwaita COVID, vashandi vedu varikubatwawo nayo vachiendawo kuisolation. Izvi zviri kuvhiringa huwandu hwevanenge vari pabasa panguva imwe chete.
Pavabvunzwa neStudio 7 kuti vachagadzirisa sei dambudziko iri, Sachigaro Health Services Board Dr. Paulinos Kosana vati vanga vasingakwanisi kutaura nesu sezvo vanga vari mumusangano. Asi vachipa umbowo vhiki rapera kudare reparamende nechirongwa chekubaya nhomba, munyori mubazi rezveutano Dr. Jasper Chimedza vakati zvipatara nemakirinika zvakange zvava kuremerwa nekuda kwehuwandu hwevanoda kubayiwa. Vachimedza vakati bazi rezveutano rakange rava kutsvaka vakoti nevamwe vashandi vezveutano vakasiya mabasa kuti vazobatsira muzvipatara nemakirinika. Vakakurudzirawo hurumende kuti vabatsire kutsvaga mari nezvimwe zvinodiwa kuti vakwanise kufambisa zvirongwa zvekurwisa chirwere cheCOVID-19 zvakanaka. Mwedzi wapera hurumende yakazivisawo kuti ichange ichiendesa nhomba kumakirinika nezvipatara zvakazvimirira zvega kuti vabatsire mukubaya nhomba. Vakawanda vezvipatara zvakazvimirira voga vaudza Studio 7 kuti vachiri vakangomirira kubva kuhurumende kuti vangashanda vose sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tombotarisa zviri mumapepanau anhasi. Kuroniko rinoti mauto eZimbabwe Defence Forces atangidza kubaya nhomba vanhu muBulawayo achibatsira hurumende kuti vanhu vakawanda vabaiwe nhomba nekukurumidza. Nepfenyuro yeZBC inoti gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri vari muRwanda uko vari kushanya kwemazuva maviri. Amai muchinguri kashiri vanonzi chimwe chikuru chavachaita ihurukuro pamusoro pevarwi vanopfurikidza mwero vari kurwisa hurumende yeMozambique mudunhu reCabo Delgado. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kali makali ko pa Radio 7 pa Studio 7 apa vana mukoma zvonga kandimiri makadini vamwe vose munoshanda navo aiwa tinobva kufara zvikuru ndau dzinotipa ndau dzezvokwadi tinotenda chaizvo nezvamuri kuchiitira muri ikoko nenyaya yangu doko yandisingadi kuwanza mbambo pachitebhuite simba nyaya yakataurwa nevanhu vezanu pf yokuti kwai vanoda kuziva vanhu vose vari kunze kwenyika. Vanhu vose vakanditeerera panguva inoti kana vakangwara semi ngatisiyane zvekunyorwa ndo chitsotsi chezanu pf chitsotsi chikurusa voda kutanga kutozobira vanhu vakangonyorwa vari kunze kwenyika vose vakavaziva votobira pamavhoti mavhoti akutosvika 2023 apo ndo chitsotsi chavo ndo tekinoloji yavo yokubayeyo voda kuti vakatoziva vanhu votozondi vavhota vasina kuvhota chitsotsi chibva kuitwa nezanu pf ngavasiyane nechitsotsi aparoda kupemhama kuda kuzobira matita kumari
Maskrase, maskrase pa Studio 7. Ini ndinoda kutsigirana na baba wataura nyaya kuti hurumende iri kuti ida kubatsira vanhu vari kudiaspora kuti vanyoreswe mazita. Ngaita ngeyapa muenzaniso kumhuri dziri kumusha dziriko kuZimbabwe ikoko dziri kunhonga svosve nemuromo. Kana wagona kubatsira vanhu ivavo toziva kuti nevanhu vari kudiaspora vanobatsirwa uku kuda kuteya vanhu uku ina handibvumirani nazvo baini.
Makadini ko pastudio 7 apo tinonzwa kufara nenhau dzamunotipa vanatanonoka wande neimi mose vana zvingakandimire vana Plakedis Jeremiah navose vandisina kuduma namazita tinokutendai kwazvo kwazvo nenhau dzamunotipa dzemhando kwati dzemhando yepamusorosoro. Ini ndiri kungokumbirawo kubvunzawo kuti kana zvichibvira mundibvunzirowo vanoitwa iyo president iyi Mnangagwa kuti vari kuronga zvemaelection a2023 chichiri pa2021 haasati apera muzvipatara hatina kana mishonga vanhu vari kungofa nzara yakazara kwese kwese asi vatogadzira 140 million US dollar yekuti vazoita maelection a2023 zvinombofamba sei nhai kuutungamiriri werudzi nai hama dzangu ndinoshushikana zvikuru nezvinhu zviri kuitiwa neutungamiriri hwemuZimbabwe natenda hangu ndinoitwa mukoma Thomas ndiri pano paLanesburg Western Cape South Africa.
Vahwande makadiko ndinobva kukutendai nebasa guru ramuri kuita. Ndoda kungotaurawo zvangu pamusoro penyaya yezanu pf yekunzi irikutsvaga rubatsi iri yakutsvaga rubatsiro resarudzo dza2023 imwe mari ichabva kuzvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika. Isu chatinoda sezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika ngavasazoita kuti mari iyi izoita zvematongero enyika kuti ikatengwa nyangwe chikafu chikafu chizopedzera chabuduta zvematongero enyika chinopuwa vezanu chete isusu kana tiwaita rubatsiro hatisarudze zvandinoda kungotaura ndini zvangu Kiovhi ndiri pamuyavana muBotswana ndatenda vahwande
Murisei pa Studio 7. Iwo masoja ekuZimbabwe anozitangirwa nemasoja ekuRwanda kuenda kuMozambique sei iyo Zimbabwe iri padhuza. Kunzwa kuti kwaita masoja ane pfuti kudai kwakuri kuti vanhu varatidzira muZimbabwe imo vaisvikirwa then vasati vamboita kana 1 hour vachiita demonstration vanodai vatosvikirwa ipapo uku kunzwa kuti kune vakabata pfuti kwakutya tora mheno timwedzimugano zvingobva kuti kuri kuitika hondo uko but vasingaendi magwara edu emuZimbabwe ngavaende uku vandoita basa rekurova vabereki mudzimba umu vasina zvavaita vachinga kutyidzira nepfuti ivo vasina pfuti ngavaende vandorwa nevanhu vane pfuti.
pamusoro hazvina kushata kuti hurumende inge ichibatsira vana vezimbabwe vari kunze kwenyika zvakanaka asi ngaimbotanga nevana vemuzimbabwe variko ukoko vakawirwa nemafashamedzi vakasangana nemadutu mupengo emvura varimo muzimbabwe vasina mabasa ivabatsire isati yabatsira vari kunze ndiioni zvakanaka ndinoona sekuti nzira yekuda kubira mavhotsa zvizane
makadii pastudio 7 pano makadii kuvashamarari vese makadiiko vese vateereri vestudio 7 tinoda kuzivisai vana vezimbabwe kuti munyika mane munyika yedu yashata ngatichenjere zano pf yakuya zvenene strategy yekuti vese vari kunze kwenyika nyoresai mazita tode kukuzokuitirai rubatsiro musanyeperwa kude kube maelections akusvika mazita anyu anoshandisiwa mumavoters roll ozodaidzire mabig numbers ezanu pf because madetails ese arimo mucombyuta kwese ukuko kuzimbabwe zvitupa zvedu everything saka musabvume kunyorese mazita hapana rubatsiro rwemunopuwa nezanu pf iri kuti adzobatsire vanhu vari munyika ozobatsire vanhu vari kunze kwenyika musanyeperwa musafurirwa nechinyeperwo zvisina basa yachakushandisa zveimwe strategy yekudobire maelections ngatichenjerei mazimbabwens vese vari kunze kwenyika musabvume musapusise zvinhu zvakadaro ndiani wakambobatsirwa nezanu pf vari kumusha wacho izvozvizvo vari kufa nenzara palockdown vari kungofa nenzara evhiri vari kufa nenzara wozokwanise kubatsire vanhu vari kunze kwenyika musanyeperwa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
kwazwai 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 vateereri vestudio 7 ini ndini Mike Hove ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki chethe connection nhasi manheru na8pm muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichikurukura nevechidiki nezvekupararira kwechirwere checoronavhairus munyika tiri kutarisawo chirongwa chemandela washington fellowship chinokokerwa nehurumende yeamerica nechinangwa chekusimudzira vechidiki vanobva kunyika dzakasiyana-siyana dzemuafrica muri ezimbabwe musakanga nokuteerera chirongwa ichi muineni Mike Hove, Nas Maneru, na 8pm.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Umwe wemapurisa akadanwa akamanyira kunodzivirira muzinda weparamende yeAmerica kana kuti Capitol Hill musi waJanuary 6. Apo vatsigiri vevaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakapinda zvechisimba mumuzinda uyu vachipunza midziyo uye vachirova mapurisa akazviuraya marimwe zuro mupurisa uyu Gansa Ashida akawanikwa akafa mumba make Gansa ave mupurisa wechitatu kuzviuraya kubva muchikwata chakachengetedza muzinda weCapitol Hill pazuva iri vatsigiri vavatrump vakapwanya mawindo misuo matafura nezvimwe uye vachirova nekukuvadza mapurisa pamwe nekuvakanda hutsi hunokachikidza bazi reamerica rinoona nezvemitemo rejustice department rinoti pari zvino rakasunga vanhu vanoita mazana mashanu nemakumi mashanu vachivapomera mhosva yekukonzera mhirizhonga paCapitol Hill pakafa vanhu vashanu svondo rapera vamwe vemapurisa akachengetedza muzinda weCapitol Hill akapa umbovo kukomiti yedare reparamende vachitaura zvakaitika kwavari vazhinji vavo vakatsanangura zvavakaitwa vachichema mukuru wemapurisa aya vaHarry Dunn vanokurudzira mapurisa avo akachengetedza Capitol Hill kuti vaende kunotsvaga rubatsiro kunyanzvi dzezvepfungwa vachiti hofisi yavo yakatoronga kuti vanoda rubatsiro urwu varuwane nekukurumidza nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano vanoti chinonetsa ndechekuti vanhurume vanozeza kubvuma kuti vanoda rubatsiro izvo vanoti zvino gona kukanganisa upenyu hwevanhu vasingaende kunotsvaka rubatsiro.
Hongu izvi zvino zviri kuitika uye zvino zvatakaona sekutaura kwamaita pamupurisa achipa umbowo uye zvavakasangana nazvo paka inzidwa capital. Asi chino chikuru chatiri kuona ndechekuti izvo situation yavakapinda inova situation yakaita kuti vave vatingati vakaita traumatized. Vamwe vakashokiwa nezvakaitika nokuti vamwe vavo vakapota vatofa. Tichiuka umbo umwe wakapuwa nemupurisa umwe wevapurisa wokuti anga akatobatwa ziso munhu achida kutomubvisa ziso. Saka tinoona kuti mapurisa awa vakapinda panguva yakaoma chaizvo zvekuti zvichiri kutova affecta kana mubrain yavo. Saka zvokuti hazvishamisi kuti vamwe vacho vatova nepermanent brain injury yokuti munhu anenge atoita kunge munhu akaenda muhozoni muhondo chaiyo. Saka ndo zvinhu zvatinenge tiri kuona zviri kubva muziri kuitika izvi kuti vamwe vaakusvika pakuzozviuraya ndi vamwe vanenge vachichema kana vachirangarira nyaya yakaitika iyi.
Takaona svondo rapera iri mapurisa akabatsira pakudzivirira Capitol Hill vachipa umbovo vamwe vachichema vachitadza ari nekutaura. Chamunofunga kuti chinokonzera kudai chii? Takatarisa kuti vanhu vakatrenewa kudhila nezvinhu zvakaita seizvi. Chamunofunga kuti chakanyanyisa kuvabata kuti zvisvike pakadari mungati zvii?
Zvino zvinotisiyanei mafungiro angu nemaonero andinoita. Chokutanga ndechekuti vanhu vanosiyana. Vanhu vanogona kuva vakatrenwa zvavo asi dzimwe nguva kana wazosvika pasituation yokuexperiensa zvunhu zvawakatrenwa nezviri kuitika hazvizengi unenge usina kubhoinda musituation yakaita saiyoyo. Vamwewo obviously vanhu vanosiyana siyana. Vamwe vanhu vanongovawo vanhu vanenge vari vanogona kunge vaine some underlying issues, vamwe maissues avainawo zvokuti kana vakange vaita through such traumatic events zvinogona maeffect yacho inosozonyanya kukukwiridzira pamusoro level yavo yavanga vari. Saka vanhu vangatrenwa zvavo asi kana munhu uchinge wazosangana nesituation zvakasiyana vona kana tikatarisa kumasoja chaiyo anotrenwa kuenda kuhondo asi kazhinji kacho vazhinji vanobva kuhondo vanobva ikoko pfungwa dzavo dzisisina kunyatsomira zvakanaka nezvavanosangana nazvo chero zvavo vakanga vakatrenwa.
Munofunga kuti vangabatsirwa sei vanhu ava?
Sekutaura kwanga kuchiita vamwe vavo vechivakuru vavo vanoti izvo pane macounseling services aripo ekuti kana munhu ari kushupika nenyaya yakaitika iyi achingwa kushungurudzika kana kuti kuri kuti vamwe vanogona kuita kana kuti manightmares usiku vachitadza kurara vari kukurudzirwa ivo kuti endai munoitwa counseling. Kune yakatosetwa up actually space and maservices okuti vareceive those counselings because vakuru vacho vainge vachizviziva kuti zvaitika izvi zvichaita kuti pave pachidiwa kuti vamwe vanhu vaitwe counseling. Isu kuziva kwedu kazhinji vanhu vechirume kuti anyatsobvuma kuti unonida counseling zvinogona kuvatorera nguva yokuti varealize kuti situation yavari kuexperiensa iyi inoda kuti vatombotaura nasomebody anokwanisa kuvabatsira kuita cop nezvakaitika.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano vari parunhare muWashington DC nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi mashanu nevaviri 52 vakafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro. Bazi rezvedzidzo rinoti hurumende iri mushishi kugadzirisa zvinhu muzvikoro kuitira kuti zvienderane nemitemo yakatarwa neWorld Health Organization. Mupurisa wechitatu wechikwata chevakadzivirira muzinda weCapitol Hill musi waJanuary 6 anozviuraya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka.